Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechishanu nyamavhuvhu 2019 nguva dzava 7 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC City hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi
chinangwa chemusangano wanhasi ndechekuti vana mazvikokota vobatsirana nenhengo dzeparamendi vachivataurira kuti mutemo uripo pari zvino wakamira sei pamusana pekuroorana nekuroorwa kwevanhu nekuti chii chiri mubumbiro guru renyika inova constitution yedu
Nengo dzedare reparamende nhasi dzaita musangano muHarare wekuti dzinyatsonzwisisa zviri mubhiri rekuroorana dzisati dzatenderera nenyika dzichinzwa pfungwa dzeveruzhinji.
Kuita vanhasi vanetsaona nandiri dhiraivha saizvi zvasandadzokera kubasa. Ndinotongochengetwa namukoma, mhuri ichibatsirwa namukoma zvese. Chechokwadi hapana kana chatichauya.
Vanhu vakakuvadzwa nevakafirwa pamhirizhonga yemuna nyamavhuvhu gore rapera vanoti hapana chavati vabatsirwa nacho nehurumende bazi rezvekudyidzana kweZimbabwe nedzimwe nyika rinoti harina kufara nekutemerwa zvirango kwakaitwa vaAnselem namo Sanyatwe pamwe nemudzimai wavo amai Chido Machona Sanyatwe nehurumende yeAmerica iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Nengo dzeparamende nhasi dzaita musangano muHarare wekuti dzinyatsonzwisise zviri mubhiri rezvewanano kana kuti marriage bill dzisati dzatenderera nenyika dzichinzwa pfungwa dzeveruzhinji Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera
Nengo dzekomiti dzeparamende dzinoona nezvemutemo pamwe nezvemadzimai dzaita musangano muHarare nhasi dzichiongorora zviri mubhiri rezvewanano kana kuti marriages bill imwe nengo yekomiti yeparamende inoona nezvemutemo uye vari mumiriri wemutare central vainnocent gonese vaudza studio 7 kuti musangano wanhasi wanga wakanangana nekuti nengo dzeparamende dzinyatsonzwisa zviri mubhiri iri dzisati dzaenda kunonzwa pfungwa dzeveruzhinji vagonese vati pane zvakawanda zvanga zvichitaurwa maererano nebhiri iri zvisiri zvechokwadi sezvo vanhu vasati vanzwisisa zviri kutaurwa nebhiri iri
chinangwa chemusangano wanhasi ndechekuti vana mazvikokota vobatsirana nenhengo dzeparamendi vachivataurira kuti mutemo uripo pari zvino wakamira sei pamusana pekuroorana nekuroorwa kwevanhu nekuti chii chiri mubumbiro guru renyika inova constitution yedu zvakare kuti mutemo uchange uri kuzouya pamberi pedare reparamendi uri kutaura nezvei saka izvi zvanhasi ndezvekuti vadare nhengo dzeparamendi dzifundiswe dzichiudzwa zviri kutaurwa maringe nezviri mumutemo uri kuda kuunzwa usati wamutemo
agonese vati bhiri iri riri kukoshesawo nyaya yekuti vana vasaroorwe vasati vasvika zera rekuroora kana kuroorwa pamwe nekuchengetedza kodzero dzevanhu
nyaya dzekuti vanhu varoorwe vachiri vadiki dzinova dzechild marriage mutemo uri kuti aiwa izvi ngazvirazwe zvichienderera mberi ani zvakanangana nezviri mubumbiro guru renyika chimwezve chirimo ndechekuti pari zvino tine michato yakasiyana-siyana
mumwe wenyanzvi munyaya dzezvemitemo dzanga dzichitsanangurira nhengo dzeparamende zviri mubhiri iri muzvinafundo Love More Maduku vati bhiri iri riri kuedzawo kubatsira madzimai mune zvakawanda
saka ndozvimwe zvinhu zviri kuitwa nebhiri kuti munhu wese ane 18 years zvichienda mberi ane kodzero yekutanga mhuri yake and mhuri iyoyo ndiye anodecidea kuti mhuri iyi ndoda kuiita ndakaroora here kana kusaroora ondoda kungozvigarira zvangu nevana vangu uchiita vana uko woita vana uko asi uchivachengeta zvinotendedzwa nebumbiro remutemo vanhu vezimbabwe ngavazive iye inonzi section 78 ye constitution. Saka bill iri zvimwe zvinhu zvari kuunza zvinoda kuti zvibate kubatsira madzimai nekuti madzimai mazhinji vari kuzvinyirika zvakanyanya. Vanobuda mukati mekurorwa kana kugara kwemurume asina kana chaakabata. Ozokugarara maupenyu hwese asiyana nemurume angova murombo.
Vamadhuku vakurudzira nhengo dzeparamende kuti dzisanopa pfungwa dzadzo padzichaenda kunobvunza veruzhinji nezvebhiri iri, asi kuti dzinopakurira veruzhinji zviri mubhiri iri dzodzoka nepfungwa dzeveruzhinji kudare reparamende.
Nhengo dzeparamende basa ravo nderekuti vasatarisa ivo pachizvavo kuti ini ndinonzi nhingi ndakaroora yaka hana kuroorwa, ini ndinonzi nhingi ndinofungei nevanhurume, ini ndinonzi nhingi ndinofungei nevanhukadzi, kwete. Basa renhengo dzeparamende ndekuti vatarisa zviri mubumbiro mutemo, zvakatonzi nevanhu ndo mutemo wezimbabwe. Vochitarisa zviri mubhiri, zvese zviri mubhiri zviri kuda kuti zvingonangana nezviri mubumbiro, nhengo dzeparamende dzofanira kungozvibvuma chete zvishandizvo, because ndo basa ravo mutemo unozoita mutemo kana wapinda muparamende. Saka ndavaziva kuti ivo venhengo dzeparamende vari pasi pebumbiro rechi remutemo. Paramende iri pasi pebumbiro remutemo, saka haikwanisi kuita zvinhu zvisingabvumidzwi nechi nebumbiro, uye havafaniri kuramba zvinhu zvakatonzi nebumbiro kare zvinofanira kunge zviripo.
Nechipiri svondo rino, dare remakurukota rakabvumirana kubvisa chikamu mbiri iri change chipa masimba yekuti mukadzi asina muchato ave nekodzero yekuwana upfumi mushure mekufa kwemurume. Chikamu ichi chakaunza mutauro mukuru vanhu vachiti chinokurudzira kugarisana kwevanhu vasina kuroorana, vamwe vachitiwo chichabatsira vana vanenge vaberekwa kunze kwemuchato. Bhiri iri riri kuedza kuda kuti vanoroorana pachivanhu nevanoroorana nemuchato pamutemo vave vanonyoresa kunzvimbo imwe chete kuti vave nyama imwe. Bhiri iri richave mutemo kana rapasiswa neparamende uye kana mutungamiriri wenyika asaina kuti bhiri iri rive mutemo wenyika. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Thomas Chiripasi.
Vanhu vakakuwadzwa nevakafirwa nehama pamhirizhonga yemuna Nyamavhuvhu gore rapera mushure mesarudzo dzakaitwa vanoti hapana chavati vabatsirwa nacho nehurumende. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vachitaura mushure meurongwa hwaitwa nesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum nhasi senzira yekurangarira vakafa nevakakuvadzwa, mumwe wevanhu vakapfurwa mumhirizhonga iyi vaLovejoy Munetsi vati vari kurarama nebara repfuti mumuviri wavo izvo zviri kuvarwadza zvikuru.
Ndakashudwa musi wa1 August tichibva kubasa muna Nelson Mandela paFidelity House. Bwazwa iroro ndiri kurarama neblade mugumbo mangu rinokonzera kurwadza, especially kana kuchitonora. I cannot walk, handikwanisi kufamba kwenguva yakareba uye handikwanisi kumira kwenguva yakareba kana kugara kwenguva yakareba. Saka ndinotora mapills about 6 pazuva roga roga.
Vamunetsi vanoti pavakasangana netsaona iyi vaizvibvira kubasa vasinei nevairatidzira. Vamunetsi vanoti pari zvinokuripwa kukuru kwavangada kubviswa bara riri mumuviri wavo.
Pachikumbiro chikuru chacho chekuti at least vakwanisa kuti ndikwanise kubviswa bullet mumuviri wangu, ndo chikuru chandiriuda for the meantime. At least vakwanisa kubviswa bullet. Muno madokita vatu vakwanisa kuribvisa, asi kuindia vanokwanisa kuribvisa asi mari yachona yakawanda.
Mumwe wevanhu vakakuvara muna Nyamavhuvhu gore rapera vadzikamai Chifanga, avo vaive mutyairi wekombi, vanoti vakakuvadzwa nebara pagombo. Vachivhanga vanoti kubva zvavakanovhiiwa vachibviswa bara iri havasati vakwanisa kudzokera kubasa. Vachivhanga vanotiwo nemhuri yavo vari kutochengetwawo uye vanoshuvira kuti dai hurumende yavaripawo kuti varerukirwe neupenyu.
Pano vanogara 7 days kuti gumbo rangu ririnoparetwa ribviswe bara rari mukati megumbo. Mira vana vacho vanetsaona nandiridhiraivha, saka izvi zvasati ndadzokera kubasa. Ndiritongochengetwa nankoma, mhuri ichibatsirwa nankoma zvese. Zvechokwadi hapana kana chati chauya, ndatarisira kuti vaikwanisa kungotipa mugove kuti unokwanisa kusustaina kalaifu niko mhuri nechiwano chokubata.
Muzvare Precious Mavenga, avo vanotengesa zvinhu mumugwagwa vanoti vakarohwa zvakaipisisa nemasoja uye vave kurarama nekumwa mapiritsi anonyaradza marwadzo.
Pandaitengesa ndopandakasangana netsaona iyo yekurohwa nemasoja, but kubva 1 August yacho hapana zvakamboitika. Totaura kuti zvandaitengesa zvakatorwa. Ndakutotanga pazero. Hapana zvakaitika. Anything whatsoever hapana assistant ndakatora kunze kwetreatment chete yandakangopiwa necounseling.
Mukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum, Amai Blessing Gorejena, vanoti havasi kufara nehurumende nekusabatsira vanhu vakakuvadzwa nevakarasikirwa neupenyu hwevadikani vavo pamhirishonga yanyamavhuvhu iyi.
Hatisi kufara zvikuru nekushaya matano kuri kuitwa nehurumende yedu. Hatisi kuona yatingati seriousness kuside regovernment kuti vabatsire vanhu vakakanganisirwa nemhirizhonga iyoyo. Tine vanhu vakawanda zvikuru, vamwe vakakuvara zvakaipisisa vachiri kutorarama nemaronda iwayo avakakuvara. Vamwe vacho ndo vari kutorarama vane mabullets munyama dzavo. Havasi kukwanisa kuraisa mari yekuti vaende kunoona ana chiremba.
Mukuru weZimbabwe Lawyers for Human Rights, Muzvare Roslina Hanzi, vanoti zvinovashungurudza kuti mushure megore vanhu vakuvadzwa nekufirwa, hapana acharipwa uye hapana kana musoja atasungwa.
Tinoona kuti vakakuvadzwa, vakafirwa, hapana muripo wavati vawana. Vakakuvadza vanhu vanova mauto nemapurisa, hapana ati aendeswa kumatare edzimhosva.
Mushure memhirizhonga iyi, hurumende yakaisa komishini yaitungamirirwa nevaimbova mutungamiriri weSouth Africa, vaKgalema Mohlande, kuti vaongorore chaive chakonzera mhirizhonga uye kuti chii chingaitwe. Komishini yavaMohlande iyi yakabuda negwaro rakakurudzira hurumende kuti vose vakavhiringwa nemhirizhonga iyi varipwe. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuti hurumende yasvika papi nenyaya yemhirizhonga yakaitwa muna nyamavhuvhu. Azere zvemutemo, amai Virginia Mabisa, vati tivanyorere mibvunzo iyo tavapa asi havana kupinda nguva yekuenda pamhepo. Asi amai Mabisa vakamboudza vatori venhau kuti hurumende yakatotanga kuzeya nyaya dzevanhu 35 vakashayikirwa nehama dzavo kana kukuvara pakapfurwa vanhu muna nyamavhuvhu gore rapera kuitira kuti varipwe. Mhirizhonga iyi, sekutaura kwesangano Zimbabwe Association of Doctors for Human Rights, vanhu vatanhatu vakapfurwa vakafa uye vanhu 20 nevapfumbamwe vakakuvara zvakaipisisa. Uyu ndi Brian Zhuwao, Jealous Chikandira, Tauro, Ncha, Ishmael Kumire naSlivia Mapa. Nezuro America yakaisa pazvirango zveupfumi nekufamba, mukuru aitamirira mauto musi uyu, retired Major Anselm Namo Sanyatwe, pane amai Chipo Machona Sanyatwe, avo Nyamende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Zvichakadaro, bazi rekuchikidzimbabwe nerimwe nyika kuti harina pazvirango itwa Nyatwe, pamwe nemudzimai wavo nehurumende yeAmerica. Hurumende yava Donald Trump yakaisa vaviri ava pazvirango nezuro ichiti vasanyatwe vane chekuita nemhirizhonga yakaitika gore nanyamavhuvhu iyi uye munandira gore rino sezvisoja ari kumirwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu. Hurumende inoti yasvitsa nhasi nyunyuto umiriri weAmerica muZimbabwe Ambassador Brian Nichols avo vasanganawo nemunyori kubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika iri James Manzou. Zimbabwe inoti zvakaitwa neAmerica hazvifadze sezvo zviri kuitika panguva iyo Zimbabwe iri kuvandudza zvinhu munyaya dzematongerwo enyika pamwe neupfumi uye kuzadzisa zvakataurwa neMohlande Commission. Zvisinei nezvaitwa neAmerica, Zimbabwe inoti icharamba ichienderera mberi nekuvandudza zviri nekutaurira nenyika dzanga dzisiri kuwirirana nayo kwemakore akawanda. Sangano guru revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU rinoti harisi kufara zvachose neurongwa hwemafambisirwo emari hwakaturwa negurukota rezvemari vaMutuli Ncube. Sangano iri rinotiwo harisi kufara nekuwedzerwa jeti zhinji tinoonani yakawedzera tiro yakawanda kusanganisira kumutengo wemagetsi tokafine. Asi vaMutuli Ncube vanoti bhajeti ravo rakawedzerawo mari isingabatirwe zero kusvika pamazana mamwe ne50 emaRTGS pamwedzi, vachiti izvi zvinosiya vashandi vaine mari muhomwe. Mugozeya nezveurongo uhu tabata munyori mukuru weZCDU vaJafet Moyo kuti tinhupamire sangano ravo.
Zvakatirwadza zvataurwa nehurumende rukota remari. Zvatirwadza zvinayoti embo hapana chedu ndikuona sehurumende iri kutorera vanhu vasina chinhu mari zvekare. Taona mitero yezvinhu zvese zvinoramba kwa ichingokwidzwa hurumende ichitsvaga mari kuisa muhome mayo. Vauya kwativi vashandi taitira kuti hurumende ichataura nyaya yemihoro kuti mihoro ifanane nemafuta epeturo. Kana hurumende ichiti toll rate according to the interbank rate taitarisira kuti hurumende ichataura zvakafanana neizvozvo kuti nemasalaries are anofanira kutevera interbank rate. Asi hatisi kuona zvakadaro zviri
mudzei mari inobatirwa mitero. Izvi hazvibatsirowo here vashandi?
Iyo zvino vashandi vano vari kutambira mari tinoti iri pasi bottom line. Mari isingakwani kuti vararame nevashandi vakawanda havasi kutambira kana 700. Taitarisa mihoro yevanhu ichakwidzwa kusvika nano chinota between us. Agakuti mtero inotangira pa 700. Hazvirevi chinhu zvevashoma vashandi iyo zvino vari kutotambira mari inosvika ikoko.
Munyori mukuru weZCDU vaJafet Moyo vachitaura vari parunare muHarare. Studio 7 yaedzawo kubata mukuru weZimbabwe National Chamber of Commerce vaChris Mugaga nemutungamiri weConfederation of Zimbabwe Industries vaHenry Ruzidzo, asi vaviri ava vati vanga vachiri musangano. Guta reBulawayo yava nemakomiti evaisenzira yekuedza kugadzirisa kwemvura kuta iri. Tauraishava panyatevera.
Kanzuro yeguta reBulawayo nezuro yakaita musangano nevagari pamwe nevanomirira makambani kana mabhizimisi nevamwe vakasiyana-siyana nechinangwa chekuziya mamiriro akaita mvura uye kutsvaga mazano ekuti chii chingaitwe kupedza dambudziko kwemvura. Rwekanzuro amainesi Sampofu kuti kanzuro iri kutora matanho akasiyana-siyana kusanganisira kuve nemakomiti evagari uye kupa dzidziso kuvanhu senzira yekuedza kugadzirisa dambudziko rekushomeka kwemvura.
That will assist us kuti tishande tose kugadzira nyaya yemvura. Tine maclusters se resource mobilization, advocacy, information dissemination ne monitoring of consumption. Our maclusters anoita kuti tigone sedorobo kuti tifambe tese nema stakeholders edu nekunzwisisa nyaya iyi nekubatsira where we need resources.
Mumwe wemainjiniya ekanzuru amaimesi Nguve vakaudza Studio 7 kuti pamadhamu matanhatu anopa mvura kuta mashanu chete ndiwo achine mvura, asi mvura iyi yave shoma zvikuru zvekuti vagari vanofanirwa kuishandisa zvine mwero.
Tasara nemadhamu 5 iko zvine izvi consumption yatiri kutarisira kuti vanhu vashandise 122 megaliters per day. Mvura iri kushandiswa nevanhu iri kurange between 150 and 170 megaliters per day. Saka zvatiri kutarisira ndezvekuti vanhu vachengetedze mvura yatinayo, because taakupinda mumwaka wokupisa, saka mvura ichapera nezuva igozopera futi nekunwa, because vanhu vanoshandisa mvura yakawanda.
Mutevedzeri wasachigaro wekomiti inoona nezvemvura Kanzura Skulekile Moyo vakakomekedza kuti vagari vashandise mvura zvongwaru. Vakatiwo kunyange hazvo kugadziriswa kwemapombi epanzvimbo inochenesa mvura yeCriterion Waterworks kwakapera pari zvino, vagari vanofanirwa kugadzirira kuti kanzuro ichavhara zvekare mapombi aya munambudzi kuti anhadzurure zvekare.
Tirikuzira kuti vashandise mushe mvura, vasarase mvura, vagadzirise matepsi anolika kudzimba mungwinzira kuti mvura isarasike zvakawanda, because tirikutarisira kuti mvura yacho ishomanani kumadhamu.
Kanzuro inoti kunze kwedambudziko rekuti mvura yeguta ishoma, rimwe dambudziko riri kusanganikwa naro pakupa vagari mvura nekuita mamwe mabasa akafanira kushomeka kwemagetsi uye kwedhiziri nepeturu. Sachi Garwe Committee Environment and Engineering, Vanomen Klavano, Vaka Vuma Kutikanzuri, Rukbatwa ne matambudziko aya.
Kanzuri ina machallenges, akati wandirei, anoburikidza emagetsi, anoburikidza efueli, nemvura, kuti mvura ize iuyewo kuno kubhuruwa inobva kumadhamu uko, inopombwa nechinyi nemagetsi. Dambudziko iri hasiri redrega, saka reserve minister meeting yanhasi vati kurudzira kuti kapari any problem tishande seteam 1 kutaura madambudziko akadarini tivai atiwa address.
Kanzu rinoti kana madhamu ari kushanda pari zvino akapera mvura kuti rinogona kuwana mvura kubva kuzvibhorani zviri kunyamandlovu Aquifer, asi inotiwo kuvakwa nekukasika kwedhamu reGwai Shangani uko kwave nenguva kuri muurongwa ndiko kunogona kupedza dambudziko rekushomeka kwemvura yeguta. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Yashika nguwe kutitimbonzu wa juri kuitika padande mtandere social media kubwa kuna Mavila Simchanganya we wa Studio 7.
Pachirongwa che Let's Talk ngati kurukurei chamuno pakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye chatino kupakurira ipa Facebook page yedu ye VOA Shona musuwe chipiri china nechishanu. Nasi sangatiri kutarisa mirishonga yakaitika gore rapera iyo yakasiya vanhu vakawanda vafa nekukuwadzwa musiwa 1 nyamavhuvhu 2018. Regei tuende kuvatsigiri vedu vepa Facebook page yedu ye VOA Shona tinzwe kuti vari kuti chii.
Muri kutaura na Peter Mponde, muri kutaura na Peter Mponde muHarare. Muno rwadza muzukuru, unoziva zvakaroverwa vanhu pahwanhu ugadziko paya. Ndozvinhu zvaizama kuavoidiwa izvi, zvenhamo ina vanhu nhasi uno. Ndozvaizama kupopoterwa navanhu izvi. Asi nhasi ndo matiri, tarisa, one year after that, ndo matiri munhamo iyoyo. Zvinhu zvaizama kuavoidha, asi zvakatadzika kuavoidha nevanhu vane mwoyo yakashata, vane mwoyo isvina. Ukapinda musupermarket moke kana mama matiri, unoona tofuona fesi dzavanhu dzakatsamwa. Dzakatsamwa, people are not happy nezvavari kusangana nazvo. These are the same things we're trying to avoid. Asi nhasi uno ndo matiri, tosha kutobuda maziri spei.
Imimi manga murimo here, mwararo mupanguwa pakaitika amiri. Shonga ii
pambo wete nangani simo ndaito wa zwangu suri ya fosu ndoku wa ndaito karaswa ndono nazi tiko nye zwangu tika kuharani kani uwe zino kubata uwe kure zini ndi zungu kubata waso
tunitu wa chitoto noro njirikuno Botswana Gaberoni
taura itins
nachida kuti situation yacho ukada takada utarisa kuti ma election anofanira kunga achipa hope kuvanhu tarisiro kune vanhu kuti zvinhu zvinonaka asi pari zvinhu zvinhu zvacho zviri kuita kunge zviri kudzoka mashure taakudzokera mashure instead yekuti tinge tichienda mberi.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Nao zemitambo makundano ekra league kunyango chike Zimbabwe Warriors mtambo wechan ne Mauritius Mbaba Fields Stadium nemswe shondo. Michael Kariati anotipanya inotevera.
Kunze in iyo ine vatambi vatatu muchikwata chema Warriors ne Highlanders iyo ine nhandare iri kushandiswa nema Warriors zvere. Imwe mitambo yese yeCastle Lager Premier Soccer League iri kuenderera mberi sekuronga kwayakaitwa neve Premier Soccer League. Izvi zviri kureva kuti makepekepe ari murwendo rurefu uyezve rwakaoma akananga kuzvava nekunosangana neFC Platinum iyo iri kutungamira makwikwi aya uyezve ine mukombe wacho. Zvikwata zviviri izvi zvakarohwa mumitambo yayo yesvondo rapera asi vanotevera nhabvu vanoti pasina jorongodzo naFinias Bamusi avo vari kumaOrioles Capes United haisi kumira mumutambo uyu. Muteveri weFC Platinum vaMoses Njambadope vanoti havasi kutarisa zvakaitika svondo rapera apo vakarohwa neBlack Rhinos vachiti chikwata chavo chakagadzirira zvakasimba mutambo wavo nemakepekepe.
Gadziriro yacho yakakwana, takagadzirira zvakakwana paya zvekuti Saturday tokurova
3-1.
FC Platinum ndiyo iri pamusoro nemapoints makumi matatu neimwe chete, mapoints maviri pamusoro peChicken Inn. Capes United ichitevera pachinzvimbo chechitatu nemapoints makumi maviri nemanomwe. Muteveri weChicken Inn vaShepherd Saizi vanoti musiano uripo parizvino mudiki diki zvekuti vakamirira kuti Platinum itedze ivo voenda munzira yekunotora mukombe.
Kepri saka tine mukana mukuru kwazvo kuti tione league gore rinoya. League ndiyedu tinotakatohwina kudhara.
Dynamos iyo iri kusimuka zvishoma nezvishoma iri pamusha netriangle mangwana zvekare. Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi. Herentals vs Blauwe Chiefs. Manika Diamonds vs Black Rhinos. ZPC Kariba vs Wange. Ngezi Platinum Stars vs Harare City. Mitambo yese ye Premier Soccer League yesvondo rino iriko mangwana. Zvichakadaro chikwata chemaWarriors chiri kutarisira mugoo wacho wezvibodzwa pamusoro pezvina zvachakakanda zvisina mudzorero apo chakashanya kuPort Louis ndokurova Mauritius 4-0 mumutambo wacho wekutanga wemakundano e2020 Africa Nations Championships. Vaongorori vemutambo wenhabvu vanoti havasi kuona Mauritius ichiita mashiripiti ekudzora kana kudarika zvibodzwa zvina, asi kuti Zimbabwe ichatopamidzira pazvibodzwa zvainazvo kare yakananga nekupinda munharaunda yekutanga yekuenda kumafinari eChan ayo achaitirwa kuCameroon. Anotambwa nevatambi vanotambira zvikwata zvemunyika mavo chete. Zimbabwe yaenda kumafinari emakundano aya kubvira avambwa muna 2009. Zimbabwe iri kudzoka kuBarber Field Stadium kwapera makore gumi nemapfumbamwe yapedzisira kutambiramo apo yakarova Lesotho 3-0 mufinari yeCOSAFA Cup muna 2000. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8pm nasi tiri kutarisa mhirizhonga yakaitika gore rapera muna Nyamavhuvhu, apo vanhu vakapfurwa nemauto vamwe vatanhatu vachibva vashaya. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro nhau zvakare. Nengo dzeparamende nhasi dzaita musangano muHarare wekuti dzinyatsonzwisisa zviri mubhiri rekuroorana. Vanhu vakakuvadzwa nevakafirwa pamhirizhonga yemuna Nyamavhuvhu iri kupomerwa mauto mhosva yekuvapfuura vanoti hapana chinobatika chavati vapiwa nehurumende. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokonekai nemufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiya mina mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soko isikati senda baku VOA Ndebele.